manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 26/2024 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva muhomwe yekutengera varombo mbudzi yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanu PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuba mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yakaparurwa kuti ibatsire varombo nembudzi. Mutongi wedare vamarewanazvo gofa vati vaviri ava vadzoke kudare mangwana masikati kuti vape mutongo wavo pakuti votongwa vachibva kumba here kana kuti kwete. Mukuzeya nezvenyaya yeuori unonzi wakaitwa nevaviri ava avanonzi vakapiwa mari inosvika 7 million United States dollars nebazi rezvemari asi vakatenga mbudzi shoma shoma ndokutyorera imwe mari muhomwe. Tabata vaObed Chinamo vanoshanda nesangano rinorwisa uori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Tiri
kunzwa vamwe vanhu munyika vachichema chema kuti vanenge vanoona sekuti vanenge vachipomerwa mhosva dzekuba mari dzakawanda vanombonzi vasungwa vombogara mujeri asi kumagumo kwacho vozonzi havana mhosva zviri kuita kuti vashaye chivimbo nenyaya yekurwisa uori. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe?
Zimbabwe, Zimbabwe, alikuwa kija ukumba huu hiyo wakamata na kwenye kutio wani wa choma choma yu waliku za ripa yeti yunita
wa obetinamo wano shandani senga nori Anti-Corruption Trust of Southern Africa wanga wari parunare muarare
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanenge vaitwa kafira mberi kana kuti International Day in Support of Victims of Torture. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita sere Zimbabwe Human Rights NGO Forum neZimRights nemamwe ati ari kushushikana zvikuru nenyaya dzevanhu vari kuramba vachiitwa kafira mberi munyika nemapurisa nevasori. Mukuru weZimRights vadzika maibere vaudza Studio 7 kuti
ndapa naudze yekutotwa kwevanhu ichiri kuenderera mberi. Ndinofunga muri kuziya mese nhau yemayouth veopposition vakasungwa vachitenderera International Youth Day vachibva vazouya kudare vachiratidza kuti vakatotwa zvakanyanyisa. Iro gore rino iri tangati chine kana nemapurisa nenhau yekubulawayo yekuurawa kwakaitwa anonzi Levison Muya vakaurawa nemapurisa. Saka tinoona kuti mapurisa vari kuramba vachingoshandisa tocha pachinzvimbo dzekuinvestigeta nenzira yakanaka dzekuinvestigeta. Vanongotora tocha senzira yavainayo yekuinvestigeta vachiita vanhu kafira mberi. Saka idambudziko ririkuramba richikondinairwa.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati avati
pekutanga briefing pane munhu ngaamhanga oitwa mainvestigation ngava zvichemo zvavo kuna Commissioner General ini ndinoziva kuti zvinotambirwa saka zviri zvichemo chaizvo chaizvo.
Asi mumwe ari kupomera vasori mhosva yekumuita kafira mberi uye ari nhengo yeparamende yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatakudzwa ngadzihore vanoti vakaitwa kafira mberi vakakwanisa kutora vhidhiyo yevamwe vaviri vakavapamba gore rapera asi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa nemapurisa. Vati vave kutotora matanho voga.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights vachange vachiendesa nhaya mberi kuti vaone kuti zvoitwa sei vanhu ava vange pane zviri mitemo yachirapidzwa zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika yese uye zvive zviri pamutemo. Saka mapepa iwayo nezvure makataura naharati mashe ikoko kuti vange vachimaendesa.
Zimbabwe Human Rights NGO Forum yakurudzirawo hurumende kuti ise runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment kuti vanopara mhosva dzekuita vanhu kafira mberi varangwe. Atinokwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro richashandiswa kurwisa dambudziko rekutorwa kana kushandiswa kwezvinodhaka munyika. Gwaro iri rinonzi Zimbabwe Multisectoral Drug and Substance Abuse Plan 2024-2030. Raparurwa panguva iyo Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati hurumende ichashandisa mauto nemapurisa mukurwisa dambudziko iri vachitorera matano kunyanya vanenge vachitengesa zvinodhaka. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box ndemumwe wevamwe vanga vari pagungano iri. Vanoti vatambira gwaro raparurwa nhasi iri uye chido chavo ndechekuti zvaparurwa zvacho zvinge zvichitevedzerwa. Ngatizwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye nezvenyaya iyi.
Asi zwa guru mupenyu wenoronde Zimbabwe apataona president achilauncha chirongwa che Zimbabwe multi sectoral drug and substance plan ichava mugore ra 2024-2030 ku State House. Chirongwa ichi musangano uyu gungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vema church vauya zvinodzamu, taona vema business, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chekutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani, ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo, I think vachapinda patight zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misikanzwa kuda iyo zvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa napresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvekuita. Panowana vana ivavo zvekuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa atichacreata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth.
Tine urombo avo havasi vaWilson Box asi ndivafrenge kubva kacha. Vanhu vamutungamiri wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe. Gungano rekutsvaga mabasa muhurumende ratanga Bulawayo nhasi zvichibuda pachena neuwandu hwevanhu vaungana kuti vechidiki vakawanda munyika havana mabasa. Hurumende ndiyo yaronga gungano remazuva maviri iri kana kuti job fair. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Zvisinei nekuti chando chiri kurova zvekukudza kamba mumuti, vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair World 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa, uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa, avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Ndakaroorwawo nenchirelani basa rababa vari mugovernment but hazvisikubalansa. Today public service job fair. I'm hoping something will come up. They are promising something.
Papa Mukorori uyu ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management pa National University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarama nechamukainyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplasta, kuteera foundation nevadaro zviri nani njo panongogara asingaiti chinhu. Tinobatirini zvavo zvoo zvoripo nevachimanyiraambere.
Manuel Ndlovu uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science panast muna 2018 ndomumwe zvevavange varipo.
Since 2018 hasati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tiwe tinyoreseo tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission amai Magems Mara vati donzvo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya nechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana nayo regional balancing inova iyo yatinoshandisa kuti titi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city tinodaidzo kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana vamwe vese kwese kwese.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe LEDWIZ Dr Prosper Chitambara vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kuupfumi munyika pari zvino mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Takakosha ndechekuti pave nestability muekonomy, ekonomi itange kugrowa more sustainably. Izvi zvinobatsira to be able to sustain then recruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontributewo zvakare kueconomic growth and development.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe Mzvare Tafadzwa Munoda Wafa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana-siyana sedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno, even muzvipatara madokta nemanesi vanhu vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti times haina mari. Asa hazvitodi drama rese izvi, zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano republic service commission rakaparurwa muHarare muna zvita gore rapera uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ndakamirira studio 7 munawayo ndine kudzarai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushora zvikuru mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu nekuda kuenderera mberi nekurwisa dzimwe nyika zvinokonzera kusagadzikana muMiddle East. Izvi zvinotevera mashoko avaNetanyahu ekuti vari kuendesa mauto kumuganhu wenyika yavo neLebanon achityirwa kuti panogona kutanga hondo pakati peIsrael nechikwata cheHezbollah. Israel inoti chinangwa chayo ndechekuda kuzvidzivirira. Mapurisa emuKenya asvika muPort-au-Prince guta guru reHaiti kunochengetedza runyararo pasi peUnited Nations. Chikwata chemapurisa chakasvika munyika iyi nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti mapurisa aya anopa Haiti mukana wekudzokera kuutongo hwejekerere. America yakapa mapurisa aya mari yakawanda uye zvekushandisa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nesangano reYouth Skills and Educational Progress YOSEP, iro rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica muna 2014. Sangano iri nemugovera wadarika rakaita mabiko kuColumbia mudunhu reMaryland muno muAmerica ekuunganidza mari yekucheresa zvibhorani kumatunhu ari muBulawayo neMatabeleland. Mukuru wesangano iri Dr. Tauya Katso vanoti kusvika pari zvino sangano ravo racheresa zvibhorani zvinosvika gumi nezvipfumbamwe. Katinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hama neshamwari kunoku kuAmerica dzine interest yekubatsira vanhu kumusha, saka tinosangana to organize kuti nyaya yacho inoda kuti tibatsire yaka mira sei. At this point in time tiri kunangisa kuti tibatsire wanhu kumamisha ku Zimbabwe kuti waitewo access to mvura, and chimwe chinotibatsira ngechekuti kana waita ma boards wanenge wane mvura inenge yakachena kuti utano hwavo hufambe zvakanaka.
Tinoona kuti muri vanhu vari kunze kwenyika, sei muri kufarira kuita mabasa osaya kumusha kwamusiri kugara?
Tine interest ne kumusha. Tagara kunoku kuAmerica, kuEngland, kuEurope, asi mwoyo yedu iri kumusha, ida kuti tibatsire vanhu kumusha pese pese petinenge tawana mukana wekuti tiite zvakadaro. Saka fundraiser ndiwo imwe approach yetu kuona kuti ingatibatsire kuti tiite maprogram anozobudirira kuti tiite maballs akawanda.
Matunhu api amuri kunangana nawo mubasa irori rekuisa mvura?
So far maballs etaita kuMatabeleland. Emunoziva kuti Matabeleland ine nyaya yedrought, saka ndokuita kuti timbotange kupula wayo. Ime project yetiri kuita mazuva ano ngeyekuCholocho. Toda kuti tiende tiite expand, tozopindawo futi kunana Kezi. Asi tukunangisa Matabeleland, tikazoita maballs akati o, then tochinangisawo futi dzimwe sections dzekumusha kuti tibatsire wanhu.
Sei makafunga kushandisa nzira iyi kuunganidza nayo mari?
Fundraising yakanaka. Fundraising ine mapossibilities akawanda stereki. Munoita network nehama neshamwari all over the world. Munoita connection nema organizations anenge achida kuziva kuti wanga batsire sei. Saka tinenge tichiita fundraising at the same time tirikuita network kuti vanhu vaone kuti wanga tibatsire sei. Inini hangu filosofi yangu ngeyekuti vanhu wekunoku waende kumusha woona kuti nyaya yacho yakamira sei, then kana takuzotaura kuti ndo maprojects ekuda kuita vanenge vachiziva kuti tinenge tichitaura nyaya yacho sei. Zimbabwe inyika yedu. Zimbabwe kumusha ndokune mwoyo yedu. MaZimbabweans andinosangana nawo pese pese pinenge ndichifamba vane mwoyo wekuti vakomana tobatsira sei nyaya yekuZimbabwe kuti hama neshamwari dzedu dziwane mabasa, dziwane mvura, dziwane access yekudya. Saka isusu at the moment tiroda kuti titange tichiita iyoyo focus yekuti vanhu vaite mvura.
Chinangwa chenyu mune ramangwana nechirongwa ichi vakatso.
Ticharamba tichikumbira rubatsiro either kureza mari kana tikasanganawo nevanhu vanenge vane iyo inonzi technical expertise yekuti batsira kuita maballs kuZimbabwe. Ininiwo ndiri munhu akazoverenga zveagriculture, zvefarming, zveagribusiness, zveagricultural marketing, agricultural economics. Saka ndinenge ndisanganawo nevanhu vanoshandawo in those areas kuti tizobatsirike, wazotibatsirawo neexpertise yavo vachitikonektawo nemaorganizations nemacompanies anozokwanisa kutibatsira kuti tibatsirawo hama neshamwari kuZimbabwe.
Nengo yesangano reYouth Skills and Educational Programs, YOSEP, vatauya katso vari parunare Maryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mashoko ekuti mutongi wekuNew York vaJuan Merchan vapa mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasununguka kuti vataure nezvevanhu vakapa uchapupu munyaya dzavakabatwa nadzo. Paitongwa nyaya iyi vaTrump vakambenge varambidzwa kutaura nezvevaipa uchapupu pamwe nevatongi nevabatsiri vavo sezvo paichirwa kuti vaizogona kupesvedzera mhirizhonga kune vanhu ava. VaTrump vakazobatwa nemhosva yekunzi havana kufambisa mari zvakanaka vachiitira kuti vakwanise kukunda musarudzo dza2016. Magweta avaTrump anga achitiwo kurambidza vaTrump kuti vataure kwainge kusina nematuro ose sezvo vamwe vevanhu vavainzi vasataure nezvavo vaifambawo vachivashora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro kana kuti PhD pa Howard University muno muAmerica vaCalvin Manduna.
Zviri kutaurwa najudge zvinoreva kuti vasimudza kusungwa kwanga kwaita vaTrump kuti vasakwanise kutaura, vanga vakavharwa muromo kuti vasakwanise kutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari kuvatonga. Saka kusimudza kwaakaita kusungwa uku kunoreva kuti vaTrump vapuwa mvumo yekupikisa nekutaura pamusoro pemawitness neavo majura ari mutrial yavo, asi havakwanisi kutaura pamusoro pemaprosecutor.
Zvinenge zvichimbofamba sei kuti paite chimiro chekunzi unobvumidzwa kubata ava haubvumidzwi kubata ava munyaya dzinenge dziri kumataredzi?
Judge vataura ivo kuti havana kusimudza kuvhara muromo kwakaita kuti vaTrump zviri nyore, vati zvava zvakavaremera pamwoyo nekuti chikuru vanenge vada kuprotekta majura. Majura anofanira kuita basa ravo vari independent, vasingatyi kuti pane anovatuka achida kuvasvibisa mazita avo nemhuri dzavo. Saka mumatare tinokudzira kuti majura anofanira kuprotektwa, asi mawitness vanhu vanokwanisa havo kuchallengewa kuti vari kutaura chokwadi here uye nechimiro chavo.
Ndingada kutarisawo kuti idzodzi nyaya dzakaita seidzodzi dzingava vhiringidzavo here mukukwikwidza kwavo musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuuya idzi?
Nyaya idzi hadzikwanisi kuvamisa kukwikwidza musarudzo richaitika pakupera kwegore. Vachasentenswa mwedzi unouya panyaya idzi, asi hativoni vachiiniswa kujere uye tinoona kunge vachaisa maappeal kana vasentenswa, and nenguva inotora matare zvichangofa zvakaloda panosvika nguva yesarudzo dzinenge sadzapera nyaya dzacho. Saka hazvikwanisi kuvamisa kuti vamire musarudzo, uye mumazuva anotevera vanenge vachidibeta navaBiden. Saka ndo chinhu chekutanga chatakatarisira kuti mudebate umu vachataura kuti kudii panyaya dzavo idzi dziri kumberi kwematare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro paHoward University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muWashington DC. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Hai, ndini zvinoshamisa ndichekuti vanhu vezano ka vakangwara, because vakuona kuti August akusvika vanoziva kuti mutauni kana mukaramba muine mahwindi munotoita musina. Vakanga vafoma zvavo zvimwe zvakaitwa mahwindi for idzi watiwati kuti vakuzvidzinganisa izvozvo. Saka muri kuona kuti vakunozoona kuti hapana vanhu vanogona kungoprotesta, ndosaka vakuda kudzinga mavhenda mumatauni otwa itsvina mahwindi nemusvikasvika. Zvese izvozvo izvo hazvishandi, hazvishandi. Vanhu vezanupiefu makabirira sarudzo tongori pachena. Tarisai mbavha dzamuri kurega dzesezi sita madiri matiuraya vanhu venyu.
Muno muZimbabwe ndokunonzi kukanya zvitinha nemate kwatiri kutoita. Uno mutapfidza kupfidziswa chaiko chaiko kuita nge tiri kurarama munyika yesiri yedu nevarume vava.
Ngavagadzire mabasa munyika mavo, vanhu varege kuenda kunobatwa unhapwa kune dzimwe nyika. Kuenda unobatwa unhapwa inyaya yekuti unenge usina zvekutoita muno munyika. Ngavatigadzirire mabasa tirege kufunga izvozvo zvekunoshandiswa kune dzimwe nyika, tiwane zvakakwana munyika muno, kwete kuti vanongozvifunga ivo pachavo vasi kuona kuti vari kutambudza.
Studio 7 ndaingokumbira semi munosvika mumapako mumakomo nemunzizi masaisai kuti pasi pano pese pane muZimbabwe diaspora muZimbabwe kuno kuSouth Africa pese patiri tione zuva remunga titaurirawo nevatungamiri vemachechi ese zvavo titsanye as a nation kuti zvimwe zvinhu zvingatiitire zvakanaka. Chero pakazi munyika muno mwane ziki ina handisani ndatomboibata munyika medu muZimbabwe handisani ndaibata kungoone pamapikicha, asi vanhu vari kuita mari yokuita tissue paper US elite currency, vamwe vachiita kipu marali kune munhu wangojaivha, asi kuti uedze kushanda kuti uwane mari chaiyo chaiyo hausi kuibata. Mwari, muri kudzika riiniko? Muri kuuya riini munyika yeZimbabwe?
Makadini vasamara vestudio 7 sekumeruti right tokumbira mundisendero kanyuzi kuyanyanya malife talk handisi kuvaona uba ndikumbira mundisendero apa nhamba dzangu idzodzi ndapota zvangu chikumbiro.
Halo studio sir. Ni edu wambiru tunita mziba bwende mapurisa edu zitarapi.
Aiwa tinotenda vatereri ne mashoko enyu izo ipfungwa dzevamwe vatereri dzinei ne Studio 7. Musakanganwe vatereri kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yenzara uye kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nengo yezanu PF va Mike Chimombe nemwe wavo va Moses Mpofu vamiswa pamberi pedare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dze isiNdebele.
Soku isika tisendaba kuvhi.